Zvaitika paweekend apa ndakafonerwa neofisa wekuparamend achiti ini ndainivatwa napresident wesenate kuti tiinde kunoona kunoona president on an issue standing rules and orders yecommittee yatinosenza tese inini nemaleader of houses nemaof all houses. Saka ndakangofonerwa naofficial ndiati zvikaitodiwa na asina kutobvaudza nobva ndaenda kuparamend early ndikatopinda mubhazi nevamwe vanga vachienda obva ndasvikako. It was a process inotova mustanding rules and orders ndasina kutomboiverenga standing rules and orders rule 11. Saka ndokubva paitwa process yokureceiva maspeaker napresident nokubva vamunanga kwavaoutline nanyaya yavo yekuti what does respect parliament to do in terms of ma acts of parliament in terms of electoral playing fields achiti we must look at the laws again in terms of what's happening. Akataura futi kuti tofanira kutaura around the economy tiimprove the economy because it's not performing in the ease of doing business. Akati chaita austerity ndeyekuti tigadzirise upfumi hudzoke. So it was a parliamentary duty andaenda. I didn't know pane zvaitika but pandazobvako ndosvika kusheraton vafanira kuda kutondirora ndatotadza kuenda kana kuhearing ukoko ndanzwa kuti kwai vada kundirova zvozvino vanondiroveri vakomana ivo vari mustanding committee.
Asi manga mataura here nevamwe vemubato kuti muri kuenda kustate house kwacho?
Iwoka but ndangondaizwa neparliament we've been going to my functions eparliament. Is it about state house or about the function yandandichifambira? Handina wandinotaura ndiri vice president the only president member andikatotaura naye ndi president.
Asi manga mavasuma here vachamisa vacho?
Handikuvasuma ndakaudzwa kuti uri kuenda on behalf of the president of the senate. Tinoenda kumafunctions akasiyana-siyana handizozvizwa kuti mubvunzo wenyu wakanangana nei kuti ndaifanira kusuma.